Mumazuva achangopfuura, taona vanhu vari kubva kunze kwenyika vachiuya muno muZimbabwe. Vari kuuya vaine chinangwa chekuona kuti chii chavangakwanise kuita munyika yedu kana takanangana nezveindastri. Isu muindastri tave neurongwa hukuru hwekumutsiridza makambani. Saka kune zvakare vari kubva kunze kwenyika, kwakauya vakabva kuIndia svondo rakapera, nhasi chaiye kwauya vabva kuAmerica. Iniwo ndaita musangano naambasada wekuFrance.
Muri kuvaudza kuti kudii chaizvo, nekuti dzimwe nguva tinomboona zvichinzi kwauya vekunze asi hapana chinozobuda.
Tiri kungovataurira kuti mamiriro enyika yedu iye zvino tiri muhurumende yava Munangagwa, tavhura misuo yedu yekuti mainvestors huyai muite mafactory muno, tigadzire mishonga yedu muno, kuitira kuti kana taigadzira haichanyanyi kudhura nekuti yagadzirwa muno. Zvakadarozve tiri kutarisa kune wheat icharimwazve zvakawanda muno mobikwa chingwa. Saka mamwe mainvestor ari kuuya nezvinangwa zvavo, vamwe vanombovasvikoti tinoda kuti tigadzire fektori inogadzira chingwa. Koya vamwe vari kuti isu chinangwa chedu ndechekuti kana mari makotoni yakawanda tombva tatanga fektori yakada kutofanana nekutopfuura zvanga zvakaita Julie White, kana kutofanana neDavid Whitehead. Iyo David Whitehead yacho yave kutosimuka futi.
Rimwe dambudziko rabata nyika dzose ndere COVID, riri kunziwo rapa kuti zvinhu zvibva zvanyanyoita manyamamire nerongo muZimbabwe ichitarisa nyaya yeFDI. Muri kutambira sei vari kuuya vacha?
Saka tiri kufara zvikuru kuti venkunze kwenyika, kunyange kwanga kuine COVID, vave kuona zvakakodzera kuti Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru yekuti tinotanga maindastri nemafactory.